Chere kunyanyorwa dza mukukundwa uku ndechekuti kwapinza Zimbabwe pachinano chechipiri kubva pasi pasi murongwa wezvikwata gumi nezvitatu munzira yekuenda ku 2023 World Cup. Zvikwata zvisere kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda ku World Cup. Asi Zimbabwe iri kure kure yakasiiwa nemapoints makumi maviri nemashanu neNew Zealand iyo iri pachinzvimbo chekugumisira kuenda kuWorld Cup uku. Zimbabwe ine mapoints makumi matatu nemashanu chete izvo muteveri wemachevrons vaPatson Munyati vanoti zveWorld Cup Zimbabwe inofarira kumbozvikanganwa.
World Cup yecricket hangatimbokanganwa asisiri zvedu nematambiro avari kuita. Tikangokanganwa toziva kuti hatichakwanifai, hatichakwanifai nepatiri pacho paranking hatichai kutopinda. Saka tongoti ngatikangane nezvazvo.
Asi Zimbabwe ine imwe nzira yekuenda kuWorld Cup. Asi iri World Cup yema T20 iyo ichaitirwa kuAustralia kubva musi wa 16 gumi guru kusvika musi wa 18 mbudzi. Asi simba remachevrons rekuenda kumakundano aya riri kutanga kuonekwa mangwana mumutambo neAfghanistan uyo vari kushandisa segadziriro yekurwira nzvimbo yavo. Zimbabwe neAfghanistan zvasangana mumitambo gumi nemiviri yema T20. Afghanistan ichikunda mumitambo gumi nemwe chete, Zimbabwe mumitambo mumwe chete chete. Murongwa wepasi rese wema T20, Zimbabwe iri pachinano chegumi nembiri. Izvo muteveri wechikwata ichi vaPeter Msusa vanoti zvinoda kugadziriswa zvakasimba.
Pane basa rekuti vaite chero chero pama rankings edu. Takabuda mutop 10, tava vanhu vaakumasure sure zvikuru.
Asi murairidzi wechikwata ichi Lauchad Rajput anoti veruzhinji havafaniri kutarisa nhoroondo, achivimbisa iye kuti Zimbabwe ichaita nepese painogona kuti ikunde. Anoti ari kushandisa mutambo uyu kuvaka chikwata chake chakasimba chichamirira nyika apo Zimbabwe iri kusangana neJersey, Singapore neUSA muGroup A rema T20 qualifiers. Asi vakomana vake Blessing Mzarabani, Craig Evan na Ryan Bull vanofarira kusimudza mutambo wavo kana Zimbabwe ichida kupemberera zvekare. Zimbabwe neAfghanistan dziri kusangana mangwana uye nesvondo vachizopedzisa mitambo yema T20 iyi nechipiri svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.